Eneo masoko akadzama chaizvo. Iwawo ndiwo masoko atinongetichifungira nyambo dzose kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu, zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika savanhu veZimbabwe. Havasiri vasere vega vakaita contribution defrag, vazhinji vakaita savana vana Chipepo, vana Hama Giripi, vana Mukono, vana Mutambamenge, zvikurukuru vandadenava zvozo thecore.
Tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki. Zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo? Zvaifamba sei? Chii chaita kuti muite ushingi hwakadaro nemadzira iwayo?
Yanga iri challenge huru amasoro. That's why ndichiti inini ndinofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura, zvikuru kuru vatungamiri kana vachinge vachitaura noku recognize vanhu vakaenda kuhondo, because it was really a challenge. Vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki, vaingotevera zvaitaurwa maredio, mumapepa, zvinhu zvinhu zvakadaro. So vouya vojoina voita kufotreli, asi kuti kwokutanga vanga vachiuya vari vashoma, but pavakazovuya muna 1973-74 yanga yashata, because vanga vakawandisa ende vanga vasina kuwana chokubata kusvida batira. Asi goba yerubatsiro rwatakapuwa nava support groups all over the world takakwanisa kuti tipe vanhu zvokuda nenhumbi dzekupfeka nekuvatrena. The main thing was really kuti tivatrende vadzokere kurero vahondo muzimbabwe, and ndo zvakaitika izvo. Saka zvetirinobata hiro tekabata bhatereda kuti tirarariwe magamba akatisiya, iyo kuti tione kuti tingaita here something tichibatsire vanhu hama dzavanhu ivavo vakashaiki kana vachizikana. But iyo kuti ngatiitei zvinhu zvedu nenzira yaka inorudzamu kuitira kuti nyangodariko vakashaya do yavo ishare rokuti tinenge tichitarisa kushanda panhu pavo takabata makambazo kavo. Tibvise mweya weruvengo uyu, this idea hatred of each other of Zimbabwe. Tinenge tichiti vana vadiki ngavachitora vachiitazve sovatanya kuti hautazi kuti zvinodikabata izvi zvinoti hatirege kupretenda tisava tidiengedzera nyika navanhu kuti tinoda kuti vana vadiki vatobe, asi wetezisea sovakanya kuti kova neecosystem and contradiction.
Saka muri kuti apa hazvichafaniri kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga?
No, hachingadaro. Hapana chinhu chakaita zvaitezvo. Mwana weZimbabwe umwe neumwe anosvita kuti atonge kana achigona. Zvikuru zvatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe. Vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita. Ikonomi yedu ichiperforma, vanhu vakasafa sezvazviriko zvino. Vanhu vari kutafa, vanhu vari kutambura nenzara.